Hongu vatyairi vakabatana kutanga musi wa 15 January 2023 muZambia. Ndopakava nemusangano wekutanga wemubatanidzwa wevatungamiri vematyairi muSadak muno kubatanidza nemumakoridhosi umu. Saka uyu watakuenda kuCongo wamusangano wechipiri. Ende tiri kunoenderera mberi nekuona kuti nhunha dzedu nezvichemo netarisiro dzedu dzatakambotaura tichionesana muZambia muna January. Dzingafambisa sei uye tingadzivandudza sei, zviinde kupi nezvimwe zvingangobuda ikoko. Zviri kunyanya kunangana nekutambudzika kunoita dhiraivha achifambisa zvinhu kubva kunyika ipi kana ipi yaangaloda kana yaangatakura mutoro kana zvinhu kubva kwairi achiendesa kune imwe nyika. Kunyange ari munyika maariwo futi tinazvo zvimwe zvakadaro.
Masangano amuri kusangana nawo ari kubva kunyika dzipi vanda vambi?
Masangano aripo ari kubatanidzira kubva kuMozambiki, Malawi, Swaziland, Zimbabwe, Tanzania, Zambia ndaitaura zviya, then Botswana, Namibia, Congo, Lesotho yasati yave on board zvayo asi ndeimwe yatirasatinobva yauya iyoyoyo. Saka nyika dzadzi dzakati wandei dzakabatana ipapapa. Nemaorganizini utungamiri wemaorganizini avo haisi Congo bedza.
Munoona zvichibatsira vatyairi nenzira ipi?
Isu tinoona kuti zvinobatsira chaizvo kuti tive neunity nekubatana nekunzwisisana, kwekuti mutyairi achipinda muZambia asibva kuZimbabwe haafani kufila kuti kunzwa kuti ndiri mutorwa. Anofanira kuzva ndiri mutyairi, ndakauya pano nekuda kwebasa, ndiri kufamba nekuda kwebasa, handisi mbavha, handisi kriminal. Uye ndikufambisawo ikonomi yekunyika kwandiri kuinda kwacho ikoko. Ndiri kubhadhara mari dziri kuita kuti nyika iyo inoi kana itransit nichidarika neimo muchiita kuCongo nichibva kuZimbabwe na South Africa. Zambia ndenichibhenefitisa nokuti ndenichisiyiwo mari imomo. Saka hapana ndi yekutya. Security authorities dze dzinofanira kunge dzichindichengetedzawo neniwo wacho. Ndotoriwo nekodzerowo dzanguwo uyewo madhirezi anogona kuitikawo. Anofanira kunge achionekwa achitaura zvakare neutungamiri hwake hwekunyika kwaabva kana kuri kuZimbabwe otaura neutungamiri hwekuZimbabwe. Kunde dambudziko rakati rakati. Utungamiri hwekuZimbabwe unobva wataura neutungamiri hwekunyika kwaari kana kuri kuZambia. Utungamiri hwekuZimbabwe unobva wataura neutungamiri hwekuZambia. Ndozvatotarisira izvozvo.
Matambudziko apa ari kusanganawo nevatyairi?
Tine matambudziko akati wandei anosanganwa nemutyairi. Somuenzaniso, kana uchipinda muZambia pane 90 day rule yavanoshanda nayo, kuti ukapinda muZambia musi wa7 ukazobuda musi wa15 vanobvisa 8 days. Mapindo anongoita vanoverenga 8 days vanguva munyika medu. Gore padzangosvikira 90 days kana wakuuya rigore risati rapera padzangosvikira 90 days wakutonzwa kufanira kubhadhara 9,000 yekuti upuwe extension kana kuti permit yekuti unge uri munyika imomo. Otherwise gore rero hauchafanira kunge uchipinda or iwe usifanira kubhana for 6 months usingadzoki munyika mavo. Ndapamuenzaniso bedzi, nyika imwe neimwe nezvayo zvinotori maobstacles chaizvo zvigumbuso zvokuti mutyairi anomanikidzika. Dzimwewo hadzina, dziri free. Saka zvakaita sei zvose muenzaniso, tinoda kuti zvisaitiwe kuna nemutyairi zvokuti unomupa 90 days iye ririro basa rakaachidzika kana atongouya ende anouya ari driver marekodzi ezvo zviripo. Kwaanozokatirwa chiko?
Ko vashandirwi vari kubatawo sei vatyairi?
Tine vashandirwi vamwe vacho vanofunga kuti vakangotenga rori chete vakakwanisa kuva maemployers vashandirwi. Vatove nesimba rose kudarika chero hurumende, uyezve vava vamwe vanhu vari nani kudarika vamwe vanhu vangagona kunge vari varombo vachivashandira. Tine muono kuti ivavo vanhu vanofanira kuti va whip into line, kwete tichirwa sehondo, asi kuonesana chokwadi chaicho chichitaurana pachokwadi kuti apa hapasipo, apa hamudaro munhu, apa muchaira hanzaro, apa munodai. Tovaonesawo zvakare kuti vanofanira kunge vachiziva kuti kushandirana, kuti ndishande inini ndofanira kunge nichinzwa sense of belonging, kuziva kuti andiri part of the family, ndiri mumwe wepano, handisi chinhu chisina nematuro ese. Kana nichibuda nerori yakamboita 1 million rands netrailer yakaita maybe 500,000 tikufamba ne 2 million load iri mukati kudai 600,000 500,000 kana iri kopa maybe yatakunwa 2 million, that's 5 million. Handikodzere kuremekedzwawo here? Ndobva ndashungurudzwa futi.